Mapurisa emuchinhoya anosvikazana ange ari mumarori akumobata jongwe muromo kuenda papurazi reOld Citrus Farm apo atanga kupisa dzimba dzevanhu vanonzi vagere zvisiri pamutemo. Zvinhu zvakawanda zvinosanganisira midziyo yemumba, huku pamwe nezvirimwa zvakaita sechibage zvapiswa sezvo vakawanda vasina kuwana nguva yekubvisa zvinhu mudzimba. Mumwe apisirwa midziyo yake ndiamai Norest Mapie avaudza Studio 7 kuti varasikirwa nemidziyo yemumba nezvipfuyo.
Ndarasikirwa nemidziyo yakawanda, mibhedha, mawadhiropu, izvo zvindiri kutonotarisa pambi yangu kuti ndione kuti iriko here, magumbeza, zvokudya, chibage chimwe changorasikarasika, hembe dzevana.
Amai Mapie vanoti vakauya vachitsvaga munda vakaudzwa kuti vagare papurazi apa matsamba eugaro kana kuti maoffer letters achagadzirwa.
Isusu takangouya kuti tichitsvaga minda ndobva tawana minda, saka prosesi yanga iri yaitotewa prosesi yekuti vanhu vaone kugara zvakanaka kuti tiwane maoffer letter.
Mumwe apisirwa dzimba ndivaJames Zware Hwanashe vanoti mutsigiri webato reZANU-PF akatovhotera bato iri asi vave kubatwa neserikweruoko.
Tichingopedza kuti tapedza kuvhota tahwina kudaro
mazuva mangana
hapana kana mwedzi tichingopedza kuvhota chibuda kwati vari kutibvisa varikusanganisira vanhu varikusanganisira cheya weprovinsi cheya weprovinsi vaina vachibvisa vana veZANU-PF vakahunisa chinhu.
Izvi zvatsinirwawo namai Lilian Gasha vanoti chinorwadza ndechekuti vave kunzi vabve vapedza kuvhota.
Tiri muZimbabwe, ndobva muZimbabwe ndina South Africa zinofobia. Ndiri muZimbabwe macho ndo munyika mangu
zinofobia.
Zvangu pane zinofobia yacho hapana chakati asi president varipo
ngavatitsvagire
nyika ngavatipe pane maoffer letter pane maoffer letter kunzi hakuna pari zvinezvi offer letter chechai iroti.
Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita ane mwana ari kuita grade 7 anoti mwana wake akanganiswa kunyora bvunzo.
Notidei vanga vakatipa tsamba nditsoni tinozoti kuti vana vari kunyora exam dei takabva nevana vakaenda kutown vakaenda kuchikoro, saka mumwoti zvingavanyoro ndobhadhira mwana wangu kubva grade 1 kusvika grade 7 mwana uri kuzafuta education yacho yepedzisira anozovei mangwana.
Gweta riri kumirira vamwe vevanhu vari kudzingwa vaFortune Murisi vanoti vari mubishi kuona kuti gwaro riri kushandiswa kubvisa vanhu ava nderechokwadi here.
Ari kuvadzingaka ari kuclaima ane kutoda yakabata handiti saka isusu maclients angu wanted to know kuti kotoda iri kushandiswa yakamira sei the conditions of that court order that was the main issue yaira kuzivikanwa iyozvo.
Asi gweta ravachiyangwa vatungamirai Chamutsa rabvuma kuti mapepa ari kudzingisa vanhu ndechokwadi sezvo mutongo wakapiwa makore maviri apera.
Ndechokwadi vajena zvakaitika sezvokuti yai yakaitwa mumatare some 2 years ago yaitwa nana 2 years vamwe vacho ava vakambuikidza kudare High Court. Rapidly, the High Court was in agent chamber application. My applications are dismissed when I go to Kuchinoy.
Nyaya yekudzingwa nekupisirwa zvinhu papurazi reOld Citrus Farm yave nenguva ichiitika zvikuru mushure mesarudzo asi pasina zvinogadziriswa. Mapurisa anoti ari kungotevera mutongo wedare kuti purazi nderavachiyangwa. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti purazi nderavachiyangwa muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.